nafiti nebira ratiri kuita muVictoria Falls inova iyo nzvimbo iri kuitwa senge station yeGeneral Assembly yeNWTO iri kuitwa gore rinouya takabatana neZambia. Saka nhasi tiri kuita bira redu rekupembera kuti kutanga mangwana kunenge kwasara gore rizere kuti titange kuita mutambo uyoyu muVictoria Falls. Saka kuti zvifambe tati isusu vagari vese muVictoria Falls nevabva mune dzimwe nzvimbo dziri munharaunda ngavauye tiite dendero tiite muonera pamwe chuma chomuzukuru tichifara tichiita kuti tipembere mutambo uyu.
Zvii zvichange zvichiitwa pabira ranhasi?
Tine vaimbi vakasiyana siyana vari kunyange varipo kuitira kutandadza vanhu nekufadza vanhu. Tine muimbi mukuru chaizvo anozivikanwa nekuti Sulu anonzi Sulumani Chimbetu atange aripo. Tinafungisai zvakava pano masavare anoimba nzimbo dzechitendero tichange tichishumira Mwari tichitenda kutipa kwaakatiita kuti tive nemutambo uyu uchiitwa muZimbabwe. Tichange tine iyasa inotamba zvikuru iri kuBulawayo. Tine vamwe vaimbi vanogara muno muVictoria Falls vakafanana naChicken Bus nana Bhuju nana Ubuntu Vobuntu nana Idwala vatange varipo zvakare vachifadza vanhu tichiita mhemberero idzodzi idzi tichitarisa kuti tiri kusvika mangwana tochitanga kuverenga kuti gore ratanga. Pabira ranhasi tine zvakare vatungamiri vehurumende vanenge varipo vachizotipa mashoko avo maererano nechikamu ichi. Mhemberero idzi dzichange dzichitungamirwa nemugurukota rinoona nezvekushanya nekushanyirwa kweZimbabwe vanhu vaminister of tourism and hospitality industry Engineer Walter Mzembe.
Tichitarisa kuti pakange pane mutauro wekuti zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka pamusangano wenyu wegore rinouya, zviri kufamba sei pari zvino?
Panguva ino handikwanisi kuti ndipe mashoko akawanda maererano negadziriro dziri kuitwa nehurumende nekuti pane chikamu chakatoumbwa nehurumende cheInterministerial Committee chinova chiri kuona mafambiro ebasa paground. Saka ivavo ndo vane umbo hwekuti zviri kufamba sei. Ini pari zvino ndiri kungotarisa mutambo uri kuitwa usiku hwanhasi.